Tsamba yampostori Petro yechipiri ndiyo yatinotanga muchidzidzo chanhasi uno. Sekuziva kwaunoita, muchidzidzo chakapfuura takapedzesa bhuku ramuprofita Amos. Hamene iwe kuti wakaropafadzwa here nebhuku ramuprofita Amos? Ini bhuku iri rakandiropafadza zvikuru, nokuti kubva kuchitsauko chekutanga chaicho kusvikira iko zvino ndairopafadzwa zvakanyanya kusvika muchitsauko 9 ndichinzwa zvakasiyana-siyana. Asi chinhu chikuru chandakaona chaibva kuna muprofita Amos yaive nyaya yekuyambira vanhu kuti Mwari achatonga. Mwari achatonga. Izvozvo ndinofunga kuti zvinhu zvakakosha zvakanyanyisa kuti vanhu vazive nekuti vanhu vanzwisise. Mwari vachatonga. Muteereri, zvikuru sei chitsauko 9 chamuprofita Amos chaisimbisisa nyaya yokuparara kwenyika. Kuparara kwenyika. Kana uchirangarira, ndakataura ini muchirongwa chakapfuura kuti chiprofita ichi chairatidza kuti zvinhu sezvazvakanga zviri zvaizosvika pakuguma, nyika yanga iri kuzosvika pakuparara. Asi ini ndakazvikweva ndokuenda nazvo pamberi, ndobva ndazvifananidzirawo zvakare nekuparara kuchaita nyika, kunyange saiye zvino munguva dzino dzatiri kurarama, munguva dzauri kurarama iwewe muteereri. Zvinhu zvese zvichaguma, nyika ichaguma, mamiriro ezvinhu achaguma. Zvinhu hazvisi kuzoramba zvingori sezvazviri, sekuzviziva kwaunoita, sekuzviziva kwandinoita. Pane nguva iri kuuya ichamira zvinhu zvose, ichaparara zvinhu zvose, potanga zvinhu zvitsva. Ndonguva yatiri kutarisira, ndonguva yainodaidzwa nebhaibheri kuti tariro yomutendi. Kana usiri mutendi handizivi kuti uchatarisira chii, asi kana uri mutendi ndo tariro yemutendi iyoyo. Ndo zvandiri kutarisira inini, ndo zvandiri kudaira kuti newewo unofanirwa kutarisira, nokuti ndo tariro yedu huru yatikatarisira iyoyo, kuti kana zviripo izvi zvaguma. Kana ndichitaura pamusoro pekuguma kwezviripo, ndiri kutaura pamusoro pekuguma kwekurwara kwatikatarisana nako. Nyika yatiri kurarama inyika yakazara nezvirwere zvakasiyana-siyana. Shura matongo, nhuta, magomarara, zvirwere zvakangosiyana-siyana. Iko zvino kana kungotemwa nemusoro inongotema zvisina magumo, hanzi mamaigireni, chichi zvinenge zvichingorwadza vanhu, urwere kwese kwese. Ukaenda kuzvipatara unongoona vanhu vachingorwara, vanhu vachingotambudzika, vanhu vachingonetseka, zvekuti unosvika pamwe paunoti chokwadi, dai nyika nemamiriro ezvinhu zvikaguma hazvo, nokuti vanhu vari kutambudzika zvakanyanyisa. Kwete kungotambudzika nokurwara chete, asi kutambudzika pamwe nenzara. Dzimwe nguva rimwe gore hakunayi, vanhu vanoshaya zvekudya nezvinhu zvakangosiyana siyana zvinonetsa. Vamwe vanoshaya zvekudya kwete nekuti hakuna kunaya, asi nekuda kwekuti muhombodo kana kuti muhomwe hamuna mari yekutenga zvekudya zvacho. Mari yacho hapana, haana chisimba racho rekukwanisa kuti anobvisa zvinhu kuchitoro azviise mumba make. Saka zvese izvozvo zvinokonzera kutambudzika, zvinokonzera nzara. Muteereri, kana ndichitarisa zvinhu zvakaita saizvozvo, zvinhu zvandinotarisa zvichindinetsa, zvinhu zvandinotarisa ndichitadza kuzvinzwisisa, zvinhu zvandinotarisa ndichitadza kuziva kuti zvino zvinhu izvi zviri kumbobva kupiko, zvichimboenda kupiko, zviri kumboreveiko, zviri kumboti kudiiko, zviri kumbofamba seiko. Kurwara, nzara, kushaiwa zvokudya, kutambudzika kwekungoti vanhu vari kungotambura, vamwe nokudhakwa chaiko chaiko, vamwe vari kungotambura nekutora zvinhu zvavanoisa munyama dzavo zvinokuvadza utano hwavo. Nyika yatiri kurarama ine zvinhu zvakasiyana-siyana. Kupandukira Mwari, kungotora Mwari sezvinonzi havako, kupandukira vabereki, kupandukira vakuru, varume vari kupandukira vakadzi, vakadzi vari kupandukira varume, vana vari kupandukira vabereki, vasevenzi vari kupandukira vakuru mumabasa mavo. Kwese kwese zvinhu hazvina kumbomira zvakanaka. Nyika ino sezvairi ichaguma. Ndinofarira matsanangurirwa azvinoitwa muna vaRoma chitsauko 8 namupostori Pauro. Vanotauraiwo vachiti kunyange nenyika ino iri pasi pouori iri kumirira kuratidzwa kwevana vaMwari. Pane zuva rinofanira kuuya rokuti Mwari varatidze kuti ava ndo vakanditeerera, ava ndo vakabvuma kuti ndine Mwari wavo. Ini ndikati ndichava Mwari wavo, ivo vachava vanhu vangu. Ava ndo vakabvuma kukudana kwangu, ndo vakabvuma kuti vanhu vangu, ndo vakabvuma kuti ini handisi wenhema, ndiri wechokwadi. Ukatarisa zvinhu zvese izvozvo, unoona kuti pane zuva richauya rekuti Mwari vachazviratidza pachena. Hanzi kunyange nezvisikwa zviri pasi pekuora uye zviri kugomera zvichitarisira kuratidzwa kwevanakomana vaMwari, miteereri chero miti chaiyo iri kugomera, chero mhuka chaidzo dziri kugomera, zvakaipa zvakasiyana-siyana zviri kuitika panyika panapa, zvese zvichikonzerwa nesimba rechivi riri kushanda pakati pevanhu. Asi ndiri kuti kudii nini? Inini ndiri kuti ini Mwari ndiMwari vakanaka. Havasi kuzosiya zvinhu izvi zvichigara zviri sezvazviri. Kunyange nhamo dziri kutinetsa, mari muhomwe hamuna, dzimwe nguva zvokudya hatina, dzimwe nguva tinongonetsana varume nevakadzi mudzimba, hatigarisane zvakanaka. Asi wakamboverengawo zvakazarurwa chitsauko 21. Inotaura pamusoro pezvakazoimbwa nemumwe muimbi akati, kunoshamisa ikoko kusisisina mitoro. Hanzi kwakanaka ikoko, nekuti kana taenda ikokoka, misodzi yedu yatiri kuchema ichapisikwa naMwari. Mwari achatinyaradza pakuchema kwedu, achapukuta misodzi yedu, achatitarisawo tinyararai, nekuti zvaikunetsai zvaguma. Matambudziko ese kunenge kusisina, panenge pasisina kushanyira kunana chiremba ndichiti nhasi mudumbu muri kurwadza, kana kuti nhasi ndazochekwa nebanga rachiremba zvazoti zvikati, panenge pasisina zvokuti ndapinda mumugwagwa ndikaita tsaona, panenge pasisina zvose izvozvo, nokuti Mwari vanenge vapindira. Ruoko rwaMwari rwunenge rwoonekwa, kushanda kwaMwari kunenge kuratidzwa, zvinhu zvitsva zvinenge zvaratidzwa, zvekare zvinenge zvapfuura. Ndosaka uchizonzwa mupostori Pauro vachitaura mutsamba yavo yechipiri kuvaKorinde chitsauko 5 pandima 17 vachiti, kana munhu amuna Kristu, zvinhu zvekare zvapfuura, tarisa zvinhu zvose zvazvitsva. Hazvingove zvitsva iye zvino nemararamiro atinoita, asi zvichava zvitsvawo zvakare mune ramangwana, nokuti tinenge taakurarama munguva yokuregererwa naMwari, tinenge taakurarama munguva yokubatsirwa naMwari, tinenge taakurarama muupano hwaMwari. Ramangwana iri nderekuti vanenge vaina Mwari vanenge vaina Mwari vari vanhu vaMwari, vari chinhu chimwe chete naMwari. Vanenge vasiri muna Mwari vanenge vaina Satani. Hameno zvinenge zvichiitika ikoko, ina handidi kutombozvifunga, nokuti kana kuine kuno kwandisingade kuenda ndikoko kumwe kwachoko, nokuti hanzi kunenge kuine kugedageda kwemeno. Vaya vanofunga kuti hatichisina meno, hameno kuti chichagedageda, kunenge kuine kugedageda kwematadza iwayo, nokuda kwekuti munenge mapandukira Mwari. Asi chandinoda kuti uzive ndechekuti Mwari vakanaka, vari kukuyambira, vari kukupa mukana. Ndo zvaiitwa namuprofita Amos sekuvatarisa kwataiita. Asi iko zvino takuda kupinda mutsamba yamupostori Petro yechipiri. Senguva dzose handisi kuzongotanga nechitsauko chekutanga, aiwa, asi kuti ndichatanga nemavambo yetsamba ino, ndichitsanangura zvimwe zvinhu zvandoda kuti unzwisise, kuitira kuti zvigokubatsira pakuverenga kwaunenge uchiita tsamba iyoyi. Murume uya anonzi iye Simon Petro ndiye munyori wetsamba yamupostori Petro yechipiri. Patichazenge tichiverenga mutsamba yamupostori Petro yechipiri, chitsauko chekutanga, pandima yekutanga, uchasangana nemashoko anotsigirana neni pane zvandinotaura izvi. Chishuwo changu chaizvo ndechekuti ndima dzandinenge ndichikupa unge uchidzinyura pasi. Nyaya yekunyorwa kwetsamba ino namupostori Petro, kana kuti nyaya yekuti yakanyorwa naPetro, ndeimwe yenyaya yakambosangana nokupikiswa kwakanyanya chaizvo kupfuura kupikiswa kwakaitwa mamwe mabhuku ose mutestamende itsva. Mumwe mukuru achinyorawo chikonzero chokupikiswa kwaro pakunyorwa kwaro, Dr. W. G. Moorhead, anotaura achiti iye bhuku kana kuti tsamba yamupostori Petro yechipiri inoya kwatiri isina kunyatsotsigirwa nenhoroondo, asi mamwe mabhuku atinawo mutestamende itsva ane nhoroondo inoatsigira. Saka panenge panoti netsei hapo kuti tinge tichinyatsogamuchira kunyorwa kwayo namupostori Petro sokugamuchira kwaungangoita mamwe mabhuku atinawo. Ndozvakataurwa naDr. W. G. Moorhead. Nokuda kwezvakaita saizvozvo, ndizvo zvakabva zvapa kuti vaya vanodzidza shoko raMwari vabva vanyatsoda chaizvo kupa kuteerera kubhuku kana kuti kutsamba yacho iyoyi. Nokudaro yakabva yava tsamba inonyatsonzwisisika chaizvo zvokuti chero nezvanga zvichinetsa vanhu pamusoro payo zvakabva zvanyatsobuda pachena. Vadzidzi veshoko raMwari iko zvino vanonyatsotenda chaizvo kuti Petro ndiye akanyora tsamba iyi. Ichocho ndicho chokwadi chandinotendawo kunyange neni nhasi uno. Patichange tichifamba netsamba yacho, ndinotenda kuti zvicharamba zvichibuda pachena zvishoma nezvishoma. Zvino kana ini ndichidzidzisa shoko raMwari, handiwanzodi hangu kupedza nguva zhinji ndichinetseka nenyaya yemabhuku kana kuti nyaya yemavambo ebhuku rimwe nerimwe, kunyange nyaya yekuti ndiani akanyora bhuku kana kuti tsamba yacho, asi kuti chinhu chandinongotenda chete muupenyu hwangu uye chinondifadza ndechekuti icho tsamba yamupostori Petro yechipiri chikamu cheshoko raMwari. Uye ndinotenda kuti handisi ndoga, ndinotenda kuti ishoko raMwari. Tsamba yamupostori Petro yechipiri ndeimwe tsamba kana kuti rimwe ramabhuku rakatora nguva refu chaiyo kuti rigamuchirwe mumagwaro matsvene. Rakazogamuchirwa pava paya mushure memusangano wakazoitwa kunzvimbo inonzi Laodicea mugore raAD 372. Mushure memusangano wacho iwoyo, bhuku racho rakazonyatsowana kugamuchirwa chaizvo mugore raAD 397. Ndipo pavakatanga kunyatsomira chaizvo. Mupostori Petro tsamba yake iyoyi yakatorwa serimwe ramabhuku ezvinamato. Mumwe ainzi iye Eusebius, mumwe wemadzibaba echechi yekare, akatorawo bhuku kana kuti tsamba yamupostori Petro yechipiri ndokuiisa kuchikwata chemabhuku aya anonzi akaraswa, kana kuti mabhuku asina chaainacho, asina chimiro, asina hunhu, asina umwari. Kunyange zvazvo Eusebius asina kuigamuchira, Origen akarigamuchira, pamwe chete naClement wekuAlexandria akarigamuchirawo. Uye mushure mekurigamuchira akabva anyorawo zvinyorwa zvokududzira bhuku racho. Ichochi chinova chiratidzo chinoratidza pachena kuti akanga anyatsonzwisisa chaizvo bhuku kana kuti tsamba yamupostori Petro yechipiri. Naizvozvo aidawo kuti zvaainge anzwisisa vamwe vagozvinzwisisawo saizvozvo. Mupostori Petro anotaurwawo nezvake mubhuku rinonzi iro nerurimi rwechirungu The Apocalypse of Peter. Iro rinotaurwa serimwe ramabhuku risingagamuchirwe mumabhuku amagwaro matsvene. Chimwe chinhu chinoshamisa ndechekuti icho iro bhuku raJudha chairo rinobudawo mubhuku kana kuti mutsamba yamupostori Petro yechipiri. Uye mabhuku acho aya ane kaushamwari kana kakunzwisisana kaainako. ufunge pane vazhinji vakanga vaine pfungwa dzakasiyana siyana pamusoro pebhuku kana kuti tsamba yamupostori Petro yechipiri. Mumwewo ainzi iye Calvin ainge ane kunyunyuta pamusoro pebhuku kana kuti tsamba yacho iyoyi, asi haana kunge achiiramba, haana kurizvidza sezvakanga zvichiitwa nevamwe vanhu. Mumwe ainzi iye Erasmus haana kuda kurigamuchira. Ufunge pakanga pane kufunga kwakasiyana siyana chaizvo pamusoro pebhuku kana kuti tsamba yamupostori Petro yechipiri. Asi sokutaura kwandamboita, chinhu chinondifadza chete ndechekuti icho tsamba yamupostori Petro yechipiri chikamu cheshoko raMwari. Dzimwe nguva zvimwe zvinhu tingada hedu kuzvitsvaka, asi kunyange tikazviwana hazvina chimwe chinhu chazvingatibatsire muupenyu hwekutevera shoko raMwari. Ndinoda kuti uzive chaizvo kuti kunyange zvazvo bhuku rino kana kuti tsamba ino yakamborambwa navamwe vanhu nokuda kwezvikonzero zvakasiyana siyana, ichocho handi chinhu chingashandura kuti irege kuva shoko raMwari. Shoko raMwari ishoko raMwari chete. Ini ndinotenda chaizvo kuti tsamba yamupostori Petro yechipiri yakanyorwa naSimon Petro, sezvatinoverenga mutsamba yamupostori Petro yechipiri chitsauko chekutanga pandima 13 nendima 14 nendima 16 kusvika pandima 18. Tsamba yamupostori Petro yechipiri chitsauko 1 pandima 13 nendima 14 nendima 16 kusvika pandima 18. Nechitsaukowo chechitatu mutsamba iyo yamupostori Petro yechipiri pandima yekutanga, tsamba yamupostori Petro yechipiri chitsauko 3 pandima 1. Ndinotenda kuti patichazenge tichiverenga ndima idzodzi, tichazenge tichinyatsobudirwa pachena chaizvo pamusoro petsamba yacho. Nyaya huru kana tichidzidza magwaro ndeyekuti iyo tigonyatsonzwisisa chaizvo. Ichochi ndicho chinhu chinokosha ufunge. Mwari vanoda kuti kana tichinge tadzidza tigonzwisisa chaizvo. Tsamba yamupostori Petro yechipiri yakanyorwa mugore raAD 66 munguva pfupi mushure mekunga anyora tsamba yake yekutanga. Ndichazoda kuti ugotarisisa mutsamba yamupostori Petro yechipiri chitsauko chechitatu pandima yokutanga, tsamba yamupostori Petro yechipiri chitsauko 3 pandima 1. Uye akanyora munguva pfupi chaiyo apo asati aurayirwa evhangeri yaMwari. Kana ukazoenda mutsamba yamupostori Petro yechipiri chitsauko chekutanga pandima 13 nendima 14 uchawana chimwe chokwadi. Tsamba yamupostori Petro yechipiri ndingati rwakanga rwuri rwiyo rwaPetro, sezvakanga zvakaita tsamba yamupostori Pauro kuna Timotheo yechipiri kuti rwakanga rwuri rwiyo rwaPauro. Pauchafamba netsamba yamupostori Petro yechipiri, ndaizoda chaizvo kuti wozomboendawo kutsamba yamupostori Pauro kuna Timotheo. Uchaona kuti pane zvimwe zvinhu zvakatifananei. Pauchaverenga pamwe chete, uchaona kuti ose ane kuyambira kwaanako pamusoro penzira inofamba nechechi nokutsauka kwayo, chinova ndicho chimwe chinhu chatatarisana nacho mumazuva ano. Ufunge dzidziso dzenhema ndicho chimwe chinhu chatsausa vanhu vazhinji panzira chaiyo yokunamata. Mwari vanoda kunamatwa mumweya nomuzvokwadi. Zvinosokuyambira kwaingoita mupostori Pauro namupostori Petro pamazuva iwayo ndiko kuyambira kwavanongoitawo kunyange nanhasi uno. Mupostori Petro anotiyambirawo pamusoro pedzidziso yenhema kuvadzidzisi vanouya vachidzidzisa shoko raMwari. Chimwe chandakacherechedza ndechekuti icho vose mupostori Pauro namupostori Petro vanotaura nomufaro chaizvo apo vanga vachitarisana norufu rwavo. Ndinoda kuti ufanoverenga tsamba yamupostori Petro yechipiri chitsauko chekutanga pandima 13 nendima 14. Tsamba yamupostori Petro yechipiri chitsauko 1 pandima 13 nendima 14. Netsamba yamupostori Pauro kuna Timotheo yechipiri chitsauko chechina pandima 6. Tsamba yamupostori Pauro kuna Timotheo yechipiri chitsauko 4 pandima 6 kusvika pandima 8. Mupostori Pauro anotaura kuti akanga achizviziva kuti nguva yokubva kwake panyika yakanga yasvika. akanga apedza rwendo rwake, akanga afamba zvakanaka parwendo rwokururama, uye akanga achiita somunhu akanga akunda pamakwikwi okumhanya, akanga arwa kurwa kwakanaka, akanga achengeta kutenda kwake. Korona yokururama yakanga yashongedzwa pamusoro wake. Uchaona kuti shoko rimwe chetero rokukunda ndiro ratichasangana naro mutsamba yamupostori Petro yechipiri, sezvo mupostori Petro akanga asanganawo nenguva yokupinda murufu rwake. Vose vaapostori ava vanosungirira chechi yaMwari pashoko raMwari, chinova chinhu chinofanirwa kuitwa kunyange nanhasi uno chaiye, kuti chechi pachayo inofanirwa kunge yakasungwa pashoko raMwari. Chinhu chete chingagona kurwira chechi yaMwari padzidziso yenhema yapinda munyika ndiro shoko raMwari. Kana pasina shoko raMwari, chechi haingagone kukunda ufungi. Kukunda chaiko chero kwemutendi kunongobva chete mushoko raMwari. Ingawani chero naivo Jesu vakakunda neshoko raMwari apo vakanga vaedzwa naSatani. Handi chinhu chingafanira kukushamisa kuti nemhaka yei chaiyo muvengi akanga achimirisana netsamba yamupostori Petro yechipiri. Ainge achidaro nokuda kwekuti iyo pachayo chombo chakagadzirwa naMwari chokuvhara nacho miseve inokandwa nomuvengi. Muvengi nhasi uno anoramba achikanda mabara kuvana vaMwari. Chaanenge achida chete ndiko kuparadza upenyu hwevana vaMwari. Ndinoda kuti uzive hama yangu kuti muvengi anofanira chaizvo nekufara chaizvo kuona mwana waMwari achiwira pasi. Zvino ini handingada hangu kufadza muvengi. Chandingada muupenyu hwangu ndiko kufadza Mwari, uye kuti Mwari vave nokuzvipembedza nokuda kwangu. Mudikani, tanga tiri mumavambo etsamba yamupostori Petro yechipiri. Muchidzidzo chinotevera tichazenge tichipedzisa mavambo acho. Kwanhasi ndinoda kuguma pano. Ndichipedzisa ndinoda kusiyira shoko rekuti chinokosha haisi nyaya yekuti ndiani akanyora tsamba ino kana bhuku racho, asi kuti chinokosha chete ndechekuti icho Mwari vari kuti kudii newe.